Kunyangwe hazvo vakawanda vachiti Zimbabwe ikazvipira inokwanisa kubuda mumadhaka mairi munyadzi zveupfumi. Vamwe vanoti nyika inenge huku yemurombo inokandira mazai mumuti. Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vanoti pane zvakanaka nezvakaipa pane zvakaparurwa navamangodya.
Chekutanga chakabuda zvakanaka sekuona kwangu inhau yekusustaina the auction system inova danho rakakosha nekuti rinobatsira kuti mitengo idzikame mukufamba kwenguva. Vamangodya vakaparura chirongwa chekuti makambani anonge achidhiposita mari mumabhengi mavo foreign currency yavanokolekta pavanotengesa vabatirwe 20% yeforeign currency iyoyo ichizoenda kunosapota auction system vechizopiwa mari ye 20% iyo yeforeign currency yatorwa neinterbank rate. At a national level zvinobatsira kuti chirongwa cheauction system chibudirire nekuti supply yeforeign currency inonge yachiti one day.
Asi vati avatendirane neurongwa hwekuomesera makambani enharembozha akaita seEconet neNetOne panyaya yemari.
Tikaongorora mumarket umu mune 6 million people vari muinformal sector. Vane ivava havana mabank eko keshi yavo ndiyo vanoshandisa kutenga nekutengesa. Saka kana zvavalimita pa 5000 vatouraya business remainformal traders zvakare. Uyewo zvezvakare kumusha uko hakuna mabank hakuna maplastic cards. Saka vari mutown dzimwe dzenguva vanokwanisa kuzobudira nenhau yekuswipa asi kumusha vanhu havakwanisi kuswipa. Saka ipapo tinoda kuti vapaongorore.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti vanotambira urongwa hwekuomesera makambani enharembozha aya.
Apa zvinoratidza kuti Reserve Bank iri serious nenyaya yekukondrorana ecocation na telecash na one money. Inyaya dzakambopindwa mumatare asi izvozvi tirikuona kuti Reserve Bank iri kuramba yaka simbirira ipapo kuti vakomana yavanga vachikonzeresa muparero market.
Asi vamuponda vatiwo zvakakosha kusimudzira nyaya yekurima senzira yekusimbaradza upfumi.
Asi chimwe chinofanira kunge chakuzoitwa chatiri kutarisira kuti Reserve Bank ichaita pamazuva mashoma ari kuteera ndechekuti Reserve Bank ichibatsirana neMinistry of Finance neMinistry of Agriculture vachaisa mameasures anobatsira kuti agricultural season yatakatarisa nayo iwe very productive nekuti production ndiyo inokwanisa kustabilize nyaya yeinflation.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo urongwa hwakaparurwa navamangodya hwakanaka chose. Asi vaBoroma vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvinoda kuitwa kuti vanhu vave nechivimbo neurongwa uhu.
Bhanga guru renyika rakazama neparinogona napo kuti riparure urongwa unoita kuti mitengo yezvinhu munyika isarambe ichikwira. Izvi zvakakosha nekuti tarisa kukwira kwemitengo yezvinhu inova inflation yanga yadarika mazana masere nechidimbu inova 838%. Asi nerimwewo rutivi tinotarisirawo kuti bhanga guru renyika richachazama neparinogona napo kuti riunze chivimbo mumabatiro arinoita mari dzekunze kuitira kuti ndingangoti pave nekujeka paupfumi hwenyika.
Zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemari, magetsi, mvura nezvimwe. Matambudziko aya awedzerwawo nenyaya yechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.